Chekutanga misangano wakaitwa we Africa Union uya hapana chinoshamisira chakataurwa ipapo. Takuziva isu kuti misangano yekungosanganawo zvavo vatungamiri vedzinyika zvavanongoitawo kana vemuno vemusadhaki voonana voongotaura taura zvinonwisa mvura zvinofadza nzeve vodya vorarama hotera voboita misangano yavo parutivi asi chinobatika chinobuda ipapo hapana.
Sei muchidaro vambofana?
Muchaona kuti kana even hondo yekuDRC ndo yakanyanya kutaurwa nezvayo kuAfrica Union uko. But ndo kanyaya dzakabotaurwa neSADC. SADC yacho yakatoboitawo musangano neEast African Community iyo ina na Rwanda nedzimwe nyika. Asi hondo iri kungobvira. Tiri kutonzwa nezuro ino kuti ivo veM23 vatobata imwe dhorobha guru rekuDRC ikokoko. Saka vari kutoenderera mberi nehondo.
Asiwo ipo hapana here zviri kuitwa pamusoro pehondo iyoyi?
Kana ivo vachasekedi vacho kumusangano weSADC havana kuuya, kumusangano weSADC neEAC havana kuuya, kumusangano weAfrican Union vanga vasipo, asi nyika yavo ndo iri kubvira. Asi mutungamiriri wenyika iyo anenge asiko. Saka munotoona kuti tichatombozvitori serious zvimusangano zvezvo, takutongobati magentleman club hawo ekuboita maouting vachiita maholiday vachingosangana vachitaurawo nyaya nengano asi pasina chinobatika.
Tinonzwawo kuti vamunangagwa vakasangana nevamwe vatungamiri vedzimwewo nyika kumucheto kwemusangano uyu savachapo vekuMozambique.
Ikoko zvekuMozambique takaona bongozozo rakaboitika mamwedzi apfuura kubva pakaitika sarudzo idzi dzina kufamba zvakanaka newe opposition. Takaona zvakare SADC hapana zvayakaita. Bongozozo rakangoenderera rakaenderera SADC yakangotarisa pasina chairi kuita. Chatinoona pachekuti misangano inenge yakuitwa navachapo navamunangagwa ndeyekuti ZANU PF yakangere yapiwa mhosva yekuti yakapindirira musarudzo dzekuMozambique.